do hereby declare that the votes received by Mnangagwa Emmerson Dambudzo of ZANU-PF party are more than half the number of votes cast in the presidential election. Therefore, Mnangagwa Emmerson Dambudzo of ZANU-PF party is therefore duly declared elected president of the Republic of Zimbabwe with effect from the 3rd of August 2018.
Avo ndisa chigaro veZimbabwe Electoral Commission, amai Priscilla Chigumba, vachiudza veruzhinji zvabuda musarudzo, vatsigiri vebato reZANU-PF, vafara zvikuru vachipembera mushure mekukunda kwemutungamiri webato ravo. Vaive gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi avo vange vakamirira vamunangagwa musarudzo idzi vaudza Studio 7 kuti vafara nekukunda kwavamunangagwa.
Zvofadza uye tiri kufara chose nezvaitika netichitenda mhuri yeZimbabwe kuti yadzorera bato rayo rakasunungura nyika reZANU-PF kuti ritonge kwemamwe makore mashanu ari kutera.
Vamwe vanoti vafara zvikuru ndimuzvare Roslyn Shuro avo vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti vamunangagwa vachiunza shanduko munyika.
Vana vane madegrees panza apo vedu inga vawane mabasa. You understand? Vasangogara kudzimba, vakachengeta madegree mudzimba, vachiita waitress in South Africa, vachama maids in South Africa, there's nurses there, there's everything, teachers all over the world, overseas. Saka tiri kuti EDP tiratidzo upfewa chona chewo chewo ndowatirikuda.
Asi bato ravachamisa reMDC Alliance rati haritambiri zvabuda musarudzo sezvo pasina kutevedzwa mutemo wesarudzo. Sachigaro webato iri vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti ZEC haina kutevedza mutemo pakuzivisa zvabuda musarudzo idzi.
So mazati apronounzwa mafake results kwatiri mafake results predetermined results haana kuita go through the requirements of the law. Isu tichashandisa all the means to make sure that we bring this thing to justice and we must make sure that we expose this kind of a corrupt system.
Mutauri wavachamisa Dr. Ngululeko Siwanda navakomichi vamboedza kuvhiringa musangano weZEC wokuzivisa zvabuda musarudzo idzi mushure mokunge vatanga kutaura nevanhu asi vazoburiswa nemapurisa nechisimba.
Go to harvest town. This is ZEC platform.
Vaziyambi ziyambi vati zvaitwa nevakomichi zvinonyadzisa asi vakati hazvivashamisi nekuti bato ravo reMDC Alliance rakagara rataura kuti haritambiri zvinenge zvabuda musarudzo kana risina kukunda. Vachamisa vakakunda vamunangagwa zvine mutsindo muHarare umo vakawana mavhoti 548,889, vamunangagwa vachiwana mavhoti 204,710. Vamunangagwa vakundawo vachamisa zvine mutsindo kumashonaland central uko vawana mavhoti anosvika 366,785. Vachamisa vachiwana mavhoti 97,097. Matunhu akabuda seizvi: Harare vachamisa 548,889, vamunangagwa 204,704, Masvingo vachamisa 171,196, vamunangagwa 319,073, Mashonaland East vachamisa 189,024, vamunangagwa 334,617, Mashonaland Central vachamisa 97,097, vamunangagwa 366,785, Midlands vachamisa 255,059, vamunangagwa 350,754, Manicaland vachamisa 296,429, vamunangagwa 292,938, Bulawayo vachamisa 144,107, vamunangagwa 60,168, Matabeleland North vachamisa 137,611, vamunangagwa 111,452, Matabeleland South vachamisa 90,292, vamunangagwa 107,008, Mashonaland West vachamisa 217,732, vamunangagwa 312,958. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.